Vana soro jena vaivarire havo muapwa dzemakomo havana havo kunge vanyanyopotsa paya pavakati mudzimu wakupa ronda wati nhunzi dzikudye. Iri ndiro dambudziko rawira nyika yeZimbabwe kuti vashandi vehurumende vari kuratidzira vachiramwa mabasa uku mvura ichirambira mudenga zvapowo kuti upfumi hwenyika hubva waenda kumawere. Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe vanoti svondo rino dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ranga ratonyanya kuwedzera izvo zviri kukanganisa kuita basa.
Izvi zviri kuti netsei takamirira toona kuti pangaite here an improvement in the supply, but at the moment it's difficult. Most of our supplies, particularly this week, it's a little bit dry. When we are expecting to see my companies, they are starting to open.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi yezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Vamwe vari kuraramo mapiu, vamwe vari kungomukira vachitenderera kungopedzerereka neHarare yose kana nemaguta ose vachitsvaga mafuta asikuwani. Paanenge achiwanikwa pacho iko zvino yanguva mvengezenge, yanguva nyonganyonga, panenge pasina kana kugadzikana chaiko.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri wemisa Zimbabwe varashwet Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko rekushomeka kwemafuta emotikari rinenge ratiwedzerei kubva pamazuva apfuura. Tikatarisa svondo rineri vanhu vazhinji taida kuendesa vana kuzvikoro nazvino kuti uise mafuta motikari yekuti uende kubasa nekuita zvinhu zvakasiyana siyana ratoo dambudziko. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta haana chainacho. Ini pandapedzisira kumira ndamira maawa anogona kuita 8 hours ndiri mukiu kuti ndingowana mafuta anoita 15 liters chete yekuisa motikari. Ukaenda pablack market mafuta yaakutengwa unoita take bond for 5 liters.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKelvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa avo vanga vachishanyira Zimbabwe mazuva apera vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko racho ratemesa musoro and riri kugadza voruzhinji. And chimwe chinhu chandingange ndava kutaura ndechekuti mitengo yezvokufambisa nemabhazi nemateki yakakwira.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Tingatarisiri kuti turoitariri yacho ingagonokurumidza kuwanikwa. Ndiri kuti sikuziva kwenyu musika wesodya wakavhana muna October uchivhura muna April. Zvinhu zvacho zviri kuna mari yokunze zvakawanda. Saka naizvozvo tinoona kuti hapana chatingaone chingatipe tariro yekuti zvinhu izvi zvingakurumidze kugadzirika.
VaJabangwe vativo sevemabhizimisi vanoda kuti vagare pasi nehurumende kuti varova nemasoro kuti vopedza dambudziko iri sei.
Izvizvi nyaya iri kufaura nekaredzi, saka tinoda kuti ndo zvatinotozomboti tizombogara pasi nehurumende.
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vati sezvo vari pazororo havana zvizhinji zvavangataure kunze kwekuti tinzwe kubva kune vakafanobata chigaro chavo retired air marshal Perence Shiri.
Nekuti handiko kumutsvaka handisi kuziva kutaundi kwatinoti kuti kwakamira sezvo munhu ari padiki. Unoda munhu ambobvunza but handisi kuziva hangu namafigures achona. Ndinomaona pamapepa andinotora ndinoona sokuti mawithdrawers haasati aita that bad, but naturally pagara pachingova ne pakaita gepu rokuti pakamboita saikwa bhafa pakati apa pakamboti nechei nokuda kwemachristmas edu aya namanyu nekurima nokufamba ndesofuti vakambokonzerawo maproblems.
Hatina kukwanisa kubata vashiri kana gavhuna weRBZ vanopa mari yekunze yekutenga mafuta aya Dr. John Mangudya sezvo vaviri ava vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Blessing Zulu.